kungusho kuri ripondere kuti musi wa 23 na musi wa 24 May muzvikoro zvese zvemuZimbabwe, zvikoro zvese hazvo, pachazenge pachiitwa consultation process yekubvunza vanhu kuti curriculum yedu muri kuti chiinayo, vabereki, varairidzi, vana vechikoro, munhu wese zvake dunga munhu achiisawo input yake.
Urongwa hwamuri kushandwawo pamwe chete nemi here semasangano evarairidzi iwo uri kuitwa nebazi redzidzo?
Pakatanga chirongwa ichi chichiparurwa, takanga taziviswa kuti tikatisanganei maunioni ese, takanga tatopiwa matsamba yekuti kokwa kuti tiite musangano. Musangano hauna kuzoitwa, nanhasi hapana chimwe chakazoitwawo kwatiri. Zvitakatozoonawo pamanotisi, tikazvionawo tanzwa munyuzi kuti ndo zviri kuitika. Ministri yedu inenge inosema zvakanyanya kutaura nevanhu vemaunioni.
Tiri kunzwa kuti imi sevarairidzi muri kuramba iyo new curriculum iyoyi kana yavari kuti kala iyi. Zvikonzero zvipiwo zvamuri kuirambira?
Zvisu chatiri kunyanyoramba panew curriculum iyi, chinotarisira nyaya yecontent kuti iri kusiyirira zvinhu zvizhinji, kusanganisira zviri musection 7 yeconstitution yeZimbabwe, zvekuti mwana wega wega anofanira kunge achidzidziswa constitution yake kubva from the lowest level. Tichitarisa kuti constitution ingadai ichitodzidziswa kuprimary. Ndozvo zvatiri kuramba curriculum iripo. Chepiri chatiri kuramba inyaya yekuti haisi kupromota specialization. Vana vari kudzidziswa zvinhu zvakawandisa. Chetatu tiri kutarisa nyaya yecontinuous assessment learning activities. Akawandisa unnecessary burden. Ingori imwe theory yawedzerwa pamusoro petheory. Isi taifunga kuti continuous assessment ichapa vana mukana wekudzidzira kuita maresearch, kukwanisa kusolva maproblems emumacommunity mavo. Saka maonero atinoita sitoti mwana wega wega kana achida kunyora form 4 angatoite kala rimwe chete raanotanga kuasiswa kubva ari form 1 ozopiwa mark a form 4 zvichive continuous, tichitarisa maattributes ake, maskills zvese zvichiratidzwa, achiaseswa muarea of competence yake. Zvichireva kuti kana ari mwana anoimba, anofanira kunge achitsvaga project yake yecontinuous assessment yekuimba ikoko, zvichitanga kubva paform 1 kusvika paform 4 achiaseswa kusvika azopiwa mark, ndokuve continuous. Zvataakuona ingori imwe theory iri kushandiswa kubirira maresults anobuda, kunzi maticha ari kumanikidzwa kunzi garai mapavana ma25 out of 30, kuitira kuti pa70% yasara chero mwana akafoirira padhuze anenge apasa. Saka tine hurumende iri kuzvinyebera, ichinyewedzera kunyebera vanhu.